Vemakere kepa sure pe musangano watakaita we national leadership prayer breakfast. Waka bumirana kuti utungamiri wavo unosangana kupera kwe sondorino kutarisa national ecumenical national dialogue framework yavo vari pamwe chete igova tungamira kuti kana iwo vachiparticipate mu national dialogue vanenge vane donzvo rimwe chete rinoinfomiwa ne national dialogue framework yavanenge vagadzira.
Izvi zviri kuitwa rini?
Zviri kuitwa kupera kwevhikiro rino kutanga mangwana. Asichati notarisira ndechokuti process yachona inogona kuti rebei donzvo rachona rinozofanira kupera mukati mevhiki umu, nokuti riri kutarisirwa kuti gwaro rinofanira kunge raenda kumakereke kuvhiki inotevera kuitira kuti rigozolonchewa kutanga paApril apo.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei, Dr. Mtata?
Chinangwa ndechokuti kana makereke achiti tiri kuparticipate munational dialogue process, ivo vanofanira kunge vava nedonzvo ravo rakajeka kuti ivo vanonzwisisa sei nyaya yekuti singwisingwi yenational dialogue yakamira sei, kana kuti yatingati agenda yakamira sei. Vanofanira kunge vabvumirana kuti vanonzwisisa sei nyaya yekugadzira atingati vanhu vavanofunga kuti vangaita maconveners kana process yeconvening. Vanofanira kunge vabvumirana kuti participation ya pamalevels akasiyana itange yakamira sei.
Vanhu vamuri kuda kuyananisa vari kutambira here zvese zvamuri kuita kuti musangano uyu ubudirire?
Iko zvino handifungi kuti pane munhu angava nekusagutsikana kuti nyika yese iri kuvirira nenyaya yekuti dai vana veZimbabwe vawana kusangana maonero avo namafungiro avo kuti nyika yedu ipfuurire ichienda kumberi. Izvozvo zviri kuratidza kuti munhu vanhu vazhinji vanofambirana nedonzvo iroro.